hajina kunzi kune zvinogoneka asi vakati zvose zvinogoneka muzera rino all things are possible hajina kunzi kune zvinogoneka asi vakati zvose zvinogoneka kune avo vanotenda hazvina kunzi pane zvinogoneka asi vakati zvose zvinogoneka kune avo vanotenda havana kuti izvi ndozvinogoneka asi vakati zvose zvinogoneka kune avo vanotenda havana kuti pane zvinogoneka asi vakati zvose zvinogoneka kune avo vanotenda ndinotenda kuti zvose zvinogoneka ndinotenda baba ndinotenda kuti zvose zvinogoneka Lord, you didn't say some situations are possible but you say are possible to them that believe. No, you didn't say some sicknesses are curable, but you say all things are possible to them that believe. I wanted to ask you a question. Do you believe? Do you believe? Do you believe? All things are possible. Yeah, yeah, yeah. Do you believe? Do you believe that all things are possible? Oh, only believe, only believe, only believe. All things are possible, yeah, yeah. Only believe, yeah. Only believe. Oh. Do we have the all things are possible type of believer? All things are possible. All things are possible.